kurudziro ii yakaitwa nemunyori mukuru weSADEKA Maiste Gomena Lawrence Tex neZuro Maneru vachiturira vatori venhaumamiriro weCOVID-19 mudunhu iri. Panguva ino yechirwere chashura mare pasi rose, amai Lawrence Tex vakakumbira nhengo dzeSADEKA kuti dzisaite rusarura mukubatsira mune zveutano vanhu vanobva kune dzimwe nyika vagere munyika dzisi dzavo.
In the wake of COVID-19 and its unprecedented impact on migration and the human mobility.
Panguva ino yeCOVID-19 zvingabatsira kwazvo senyika dzemuSADEKA tikasaita rusarura pakubatsira vanhu vanobva kune dzimwe nyika panyaya dzezveutano kuti dzikunde denda reCOVID-19.
Amai Lawrence Tex vakati kuzewa kwenyama ererano nezvikwanisiro zvinodiwa mukurwisana neCOVID-19 uye kutsvakurudza nzira dzekupedza denda iri kwakafanira kuitwa pamisangano yegungano iri kuitira kuti kutorwe zvisungo zvinoenderana nekuchengetedzwa kweutano hwevanhu.
The resources required and the complexity of managing this.
Zvibatiso zvinodiwa uye hudzamo huri mukurwisana neCOVID-19 hunoda kuti hugare huchizeyewa nezvavo pamisangano yeSADEKA kuti tikwanise kurwisana nedenda iri semhuri imwe chete zvine simba.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezveutano muBotswana namai Doreen Motshekga vaudza Studio 7 parunaro kuti nyika iyi yagara isina rusarura kunyange hazve COVID-19 yaunza shanduko mumarapirwo evanhu.
COVID-19 has changed a lot of things.
COVID-19 yachinja zvinhu zvizhinji muzvipatara zvedu. Nyika yeBotswana kutaura chokwadi haina rusarura ganda nokuti tinobatsira vanhu vose zvisinei kuti anobva kupi. Kunyange hazvo takambova nematambudziko nekuda kweCOVID-19 asi tiri kubatsira vanhu vose muno muBotswana.
Kurudziro yakaitwa nemunyori mukuru weSADEKA pamwe chete nekuzvipira kwaitwa neBotswana mukubatsira vanhu vanobva kune dzimwe nyika mune zveutano zvafadza zvuru nezvuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi. Chizvarwa cheZimbabwe chafarira kurudziro iyi uye chitsidzo chaitwa neBotswana ndiva Moses Sorojena avo vanoti vakanga vogara vakabatira ura mumaoko vachityira kuti nyika ichamisa kubatsira vanhu vanobva kune dzimwe nyika vageremo.
Saka hai yakatry ipapo especially those maZimbabweni yayo ari kugara kuBotswana. Botswana nyika inotevera mutemo straight and human rights because health yemunhu is part of human rights.
Vachitsigirana navaSorojena muzvare Sylvia Titus fanoti SADEKA yatora danho rakanakira zvezvarwa zveZimbabwe izvo zvakadzara munyika dzakawanda mudunhu iri kutsvaga chouviri.
Kana tiine matambudziko vanhu unotanga kufunga mhuri yako kumba kwenyu. Saka zvaitwa neBotswana zviri kuratidzira kuti vanhu vachakwanisa kutibatsira. Zvinhu zvinofadza nekuti zvaitwa tisingafungidziri saka tositambira.
Munyika dziri muSADEKA, South Africa ndiyo ine vanhu vakawanda vakabatwa pamwe nekuurayiwa neCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.